varanhasi semusangano wevanhu vanhu vanga vakatya mukumbira machuma chiri zvikuru mubatira pamwe kuti paitoite mutonhasi saka vanhu vese zvikuru sero mudhiveniile vanga vachitirwa hai teniketemuteni yedu tichirangari hama yedu iyo yakafa zvinotarikano saka muzuva ranhasi migwagwa yose kubva mugweru kunosvika kunonzi kumavoleni yanga achingori marodhibhoku chete hakuna mota yanga ichibvumidza kutarika zvikuru sei parodhibhoku iyo yanga ari pahoodlands mugile yegweru mota dzese kusanganisira idzo mota dzagara dzichitakura vanhu kubva mugweru kuenda kuvagweru kubva kuvagweru kuenda mugweru vanhu vese vanga tinodzokera kumba dzokera kumba vanga vakatakurwa kuti vaende kuchitiko ichi vanga vachitaura vese vachirisana pagweru central pamwe chete nekusungwa vachinzi matopara mhosva vechatiko mhosva iyi ndiyo asi regai nditi uyinongori mucherechedzo wechihurumende chiri kuvhunduka vanhu pangoungana vanhu chero vachinyodoro chero vachitambe makasi chero vachitambe bhora vada kungotikongoti maparamusha nechatiko mhosva yachona inengeriiti
saka pamuri kuti pane vasungwa vanhu vangani vasungwa
ava vanhu vakawanda vanoka kuma 150-200 vanga vari mumakombi vachida kuti vanoitimisa tobstone iyo yanga ichitwa kumusha kwavambonini muzuva ranhasi
saka dombo harina kuzoiswa here
dombo vatomboita vari mhuri voga voga pasina hama dzake dzinova isusu
takanzwa hurumende ichiyambira vanhu kuti vasade kupara nzvongo vachiti pane vane hurongwa hwekuda kukanganisa magariro kana chimiro chenyika pamberi pekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa sasa chigaro wesadhiki tingati here zvine chekuita nekurambidzwa kwamaitwa uku
saka zvino vamunangagwa vanogadzira utea hwesadhaki huri hwagwere vanogadzirwa panoitiwa tombstone kana pachiitiwa urongwa hwetombstone hunei munyaya yesadhaki vana vezimbabwe kana dziri nyaya dzekutaridzira mutema jemba bumbiro remutemo section 59 rinobvumidza kuti vana kumatemo chii rinenyararo saka ndichingi tichingahunta chii papo mademokrasis agara ari mumutemo
asi mamakazvisisa here shoko nekuzivisa mapurisa pamusoro peurongwawo
kuzivisa mapurisa tichaita tombstone pamba pedu mutemo kahausungira tinge tidai pamushaka
muchiona zviri kuitika izvi munoona remangwana rakamira sei
nyika yaita mabhinya mukomajemba nyika yaita mabhinya amene vabata kutunganika nevari voga here pasina vanhu vanhu vachabvumidzi kupokana nezvinodiwa nehurumende handioni chekuti kungawogara zvakanaka munyika.